Misore na uzanasi, chitatu, chivazu 17, 2017. Munhu mumwe chete anofa, vaviri vakakuvara zvakaipisisa, zvichitevera kurwisana kwakaitika pakati pemapurisa nevatongesa zvinhu mumigwagwa kuKaroi neZuro. Vashandi veAllied Timbers kwaMutare vorara panze pemakambani avo vachiti vanoda kubhadharwa mari dzavo dzemwedzi makumi maviri vasina mihoro. Hondo yemichovha muSouth Africa yobata zvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva kumumusina. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusina kuSouth Africa, uko vemichovha vemuSouth Africa vari kumhetsana nevekuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.